Vatorve nao Obema naiti Shepard Tozureva, Abigail Matsikidze nemuchairi wavo Rafael Piri vasungwa mwarari nemapurisa ayo asina kufara nebasa ravange vachiita. Kutaura kudai, vamwe vatatu vasunungurwa uye manaiti achiri muusungwa achipomerwa mhosva yekurova mapurisa. Asi mupepeti webepanhau reNewsday vaWisdom Mudzungairi vaudza Studio 7 kuti manaiti ndiye arova zvakaipisisa nemapurisa uye mapurisa angati manaiti abhadhare faindi asi aramba kuita izvi sezvo ari yarohwa nemapurisa. VaMudzungairi vati manaiti anzi achaenda kudare mangwana. Masangano anomirira vatapi venhau eVoluntary Media Council of Zimbabwe neMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe chapter ashora kuita kwemapurisa. Vanoona nezvekufambisa kwezvirongwa muVMCZ Muzvare Faith Ndlovu vati zvinosuwisa kuti apo bumbiro remutemo riri kuti vatapi venhau vashande zvakanaka pasina kushungurudzwa, mapurisa ari kurova vatori venhau vachiita basa ravo. Vanja Vulunciwe veZimbabwe National Editors Forum vati kuita kwemapurisa kunoratidza kuti zvinhu zviri kuramba zvichioma munyaya dzekutapwa kwenhau munyika.
Isusu tukumbira mapurisa kuti vavafishise muchero because uita mutapi wenhau hausi mhosva because watarisa ava majournalist acho vese vari accredited so mhosva yavo ndeyechi.
Mumwe mutapi wenhau anoshanda akazvimirira Byron Mutingwende ashora kuita kwemapurisa achiti kutapa nhau haisi mhosva.
Chekutanga ndechekuti kuva mutapi wenhau haisi mhosva. Pachirungu vanoti journalism is not a crime. Saka zvatoitwa nemapurisa izvi vachinyatsokuziva kuti vanhu ava vari pabasa vavatora vavaro vachivashungurudza kutotyora mutemo. Semapurisa ndo vanofanira kudzivirira mutemo but tiri kutoona vari ivo vari kuutyora, saka izvi zvinoshooreka zvikuru kwazvo. Pachava nekurohwa kwakanyanya kuvatapi venhau kana kushungurudzwa kana kunyangarika sezvakaitika kuna vadzamara. Kana hunhu hwaitwa nemapurisa nhasi hukasabatwa kana kudziviswa nguva ichiripo.
Mumwe wemutapi wenhau Judith Kajuma ati mapurisa ari kushungurudza veruzhinji uye hapana chakaipa pane zvange zvichiitwa nevatori venhau veNewsday.
Right now like zvaitika izvozvizvi police harassment kumajournalist zvine zvinogara zvichiitika. Isusu semajournalist zvinotishungurudza because find it unenge wakutya kuita basa rako.
Mutauri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havana zvavanoziva nekurohwa kwamanaiti nevamwe vake sezvo vasirivo vanosunga vanhu. Kushungurudzwa kuvatori venhau veNewsday kwaitika apo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko vaChris Mushowe varamba kumira pamberi pedare reParamende keChina kuti vazotaura kuti chii chiri kuitwa nebazi ravo kuvandudza mitemo yezvekutapwa kwenhau pamwe nekuti vatori venhau vashande pasina kushungurudzwa. VaMushowe vaonekwa vari kumusangano weZANU PF kumuzinda webato iri uko mudzimai wemutungamiri wenyika Mai Grace Mugabe vange vachitaura pamusoro pemakakatano ari mubato ravo. Vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa muMisa Zimbabwe vatavani moyo vati vaMushowe igurukota risina hanya nebasa raro.
Tatawana mukana wekuti paramendi ivabvunze kuti position yehurumende ndeipi kasi ivo vatiratidza zvakare kuti kechina varamba vachingobatikana. Tinodaira kuti paramendi ine zviga zvainoita kana paratidza kubatikana kwakadai, tinovimbira kuti ichashandisa zviga izvozvo.
Imwe nengo yeMDC team paramendi vaJames Maridadi vashora zviri kuitwa navaMushowe.
Izvi zvatiri kuvatira kuno ndo basa ravo, ndozvavakapindira basa, ndozvavakasarudzirwa, ndozvavanopihwa mari yesalari kupera kwomwedzi. Mari inobva muhomwe dzevanhu, muhomwe dzedu isisina vanhu vakasarudzwa kuti kupalamendi. Saka naminisita vachiti vari kuuya voita masondo mana mashanu vachingoti handa kukwanisa kuuya nechikonzero chakati, handa kukwanisa kuuya nechikonzero chakati, ndoona kuti kushora dare reparamendi. Saka sedare reparamendi tine zvisungo zvatinazvo zvichaita kuti minista vange vachi sungirwa kuti vange vachiuya kumberi kwedare kuti vazopa umboo hwavarifanira kupa.
Nhengo dzeparamende kubva kubato rinopikisa reMDCT dzinoda kuti vaMushowe varangwe, asi sachigaro wekomiti yezvekubudiswa kumashoko vaWilliam Dewa vanoti hapana chikonzero chekuranga vaMushowe sezvo vavaudza kuti vange vakabatikana nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.